Jakaoma, taka fama murema pasi na kana hopo. Friends ajita nizo kwa nisi, but deep inside nda iziva nicha simuka. Maria iramba mikova ya kavara, hope zangu tsaita kunge tsapera. But I can't believe in a karama na kamira, mariva chiti mwanangu mira. Izo zianda chema ya kwana, now is my time to shine. Handita tokera kumashure, this year victory is mine. Toreri nonderangu, this year is mine. Chapinda inside. Last year I was trouble, but I survived. Now blessings it come in my side. Tore rino nderangu, this year is mine. No more crying in the night. Nicha simuka, nicha pinda mulai. This year everything is right. Amwe bakandi safe, bachiti ndapera. But they didn't know mweri wande planda. Katisa patience mumatambudziko. Now I'm stronger than who I was. Hasi yangu ichatanga kuoneka. Doors open in one. My victory has just begun. And now I come but che magore rapera. Usara se opsha mwari. Simuka utipa mweneni. Gore rino nderangu shori. Gore rino nderangu, this year is mine. Mandicha tokera kumashure zwakare. Blessings falling like the rain. Mwari vari kungi simuza today. Gore rino nderangu, this year is mine. Kicha famba ndeka simuza maoko. From pain bushika baku budirira. Now my is full of hope. Gore rino nderangu, this year is mine. 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 Gore rino nderangu. Gore rino Capera. Gore la capera.